The dialogue with the public knowledge kuti isuve Apex Council takamirira vashandi vehurumende tanga tagara tichiti hurumende tipei mutitambirise mari nema US dollars kana kuti motipa mabond anoenderana ne ma US dollars atatambira muna October 2018. Izvi zviri zvinhu zvekuti tanga tichiti nyangwe tikaenda kumanegotiations zvinhu zvanga zvichitinetsa kuti tibude nezvatino zvinenge zvichitifadza isu.
Asi chii chiri kupa kuti iko zvino musimbirire kuti mupuwe mari dzekuAmerica idzi?
Tikazotarisa zvazoitika paitika COVID apa, muchatarisa kuti hurumende yakatendera kuti vana muzvina business vacharge magoods and services muma US dollars. Zvadaro hapana pamwe pauchaenda muno muZimbabwe paunoda kutenga kana paunoda kuti uwane chii zvacho, vanhu vese vaakutongoda maUS dollars. Kana anotengesa chibagi chaicho chekugocha paroad anotokuudza kuti onda kuda US dollar. Saka izvi ndiro zvanga zvanyanyisa kuti dzvanya chaizvo, zvekutoti izvozvi tichitoti patinosangana chichemo chedu chikuru changa chiri chekuti mari yedu ngaichibhadharwa iri maUS dollars, nokuti hazvigone kuti isu tirambe tichitambira local currency yacho the form bond, but at the end of the day everything else is chichadyiwa nema US dollars. Saka zvinhu zvanga tanga tichida kuti titaurirane nehurumende tichiti isusu mari yamuri kutambirisa haisi kutenga.
Asika svondo rapera, hurumende yakawedzera mari nezvikamu makumi mashanu ekubva muzana kana kuti 50%, ikati muvhurewo manostro accounts ekuti mukwanise kupuwa imwe mari yekuAmerica iri kunzi iyo COVID allowance yemadhora makumi manomwe nemashanu. Munoti kudii?
Zvaitika izvi zvaitika hazvo. Tiri kuona zviri kungotenderera musocial media umu. Isusu izvozvo hatizvitambire. Isusu izvozvi takatomirira meeting yatichasangana navo. Zvichaturwa meeting imomo ndozvatichaturira vashandi. Ndozvatinenge tichiti ndo zvinhu zvatawirirana izvi. Asi pari zvino hatisati taziva kuti zvichafamba sei manegotiations edu, asi tichatiri kutarisira maUS dollars.